Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 27 gunyana September 2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Munhu mumwe chete anonzi akafa neCOVID-19 nezuro munyika yose. Zimbabwe nezuro yakatambira rubatsiro rwezviuru mazana mashanu emushonga wenhomba weCOVID-19 kubva kuChina. Hurumende inoti icharanga vatongi vematare kana vakatadza kuita basa ravo zvakanaka uye pachena. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana rine makumi maviri 120 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu nevana 4,604 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine makumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu ane makumi maviri nevashanu 129,625. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine gumi nevatatu 3,037,013. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvinomwe zvine mazana matatu ane makumi matatu nehumwe 2,197,331. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nezuro vakatambira mishonga yenhomba yeCOVID-19 weSinopharm inoita zviuru mazana mashanu 500,000 kubva kuChina. Mishonga iyi yakapiwa kuZimbabwe serubatsiro. Kusvika pari zvino, China yabatsira Zimbabwe nemishonga iyi inosvika miriyoni rimwe chete. Izvi zvakakonzera vanhu vazhinji kuti vashore Zimbabwe pasocial media vachiti Zimbabwe iri kunyanya kukumbira zvinhu zvemahara izvo vanoti zviri kutadzisa nyika kuzvishandira. Umwe akanyora kuti Zimbabwe inopema asi haishaye mari yekutenga motikari dzekupa madzisahwira ayo mugungano rePollard. Umwe akashoravo achiti Zimbabwe inokumbira mishonga asi ichiendesa zvemishonga iyi kune dzimwe nyika asi vanhu vazhinji muZimbabwe vasati vakwanisa kuwana mushonga uyu. Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vanoti aya mashoko evanhu vasina rudo nenyika yavo vachiti hapana nyika muAfrica iri kuzvitengera yoga mushonga uyu. Vamugwadi vati Zimbabwe ine madzisahwira ayo ainobatsirana nawo.
Mashoko iwayo hataurwi nevanhu vane pfungwa dzinokakata uye dzichidhonza, asi zvekare mashoko anotikatyamadza nekuti tinoziva kuti mashoko aya ari kubva kunyanya dzinoshanda uye dzinopembera nekuridza mhururu kana nyika ichinge yapiwa zvayapiwa neUSAID kana kuti vachinge vapiwa zvimari zvokuti vabvise hurumende nezvechisimba vezvimasangano zvinoti zvakazvimirira zvoga izvo zviri zvipopiyana zveMDC kana zvemaopposition. Asizve chavanofanira kuziva ndechekuti nyika ino haina kumbopiwa mishonga yose yatiri kushandisa munyaya yeCOVID-19. Tine mishonga yakabva kuChina, tine mishonga nemavaccines akabva kuRussia, tine mishonga nemavaccines akabva kuIndia, tine mishonga yatakapiwa nedzimwe nyika dzatinodyidzana nadzo dziri kubva kudivi ramabvazuva dzisingiri dzinyika dzokumadokero kunova kwatakakwana kusango zvirango zvoupfumi naivo vanhu ivavo tinovaziva mbiri yavo vanga vari kuchemera kuti toda mavhaccines ekuamerica kana vachida kumavhaccines ekuamerica ngavaende vanobayiwa ikoko kana vachida mavhaccines akaita sana Johnson Johnson atainzwa vachichemera musocial media vanafadzai mayo ngavaende zvekare vanobayiwa ikoko isu nyika mavhaccines nemishonga yainotora kubva kushamwari dzayo dzisina kana chinhongwa nenyika yedu ndo mishonga yatinotemba uye yatinotrusta ende naizvozvo ndiri kushandiswa nevanhu vedu uye iri kutiitira zvakaisvonaka ndosaka muchiona nyika yedu ichirumbidzwa pasi rese takaona maMP ekunana Australia uko achisumuka muparlament achiratidza kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya yeCOVID-19 muZimbabwe nehurumende yavamunangagwa nehurumende yeZANUPF. Saka hatizivi kuti kana vachiti mishonga yose iri kudhonetwa vari kurevei zvekare tine mishonga inosvika kosti inodarika 100 miliyoni yakatengwa nehurumende yemuZimbabwe yemavhaccines iyoyo kuti baye vanhu vedu kuvandudza pane yatiri kupiwa nenyika dzakatipoteredza.
Vanotaura vari kushora Zimbabwe vachiti inongoita basa rokupema rubatsiro rwakasiyana siyana nguva dzose kusanganisa mishonga yemavhaccine munoti nazvo.
Hapana nyika dzose dzemuAfrica dziri kuzvitengera mishonga dziri kubatsirana batsirana zvichienderana nekuti vasvika papi nekubaya vanhu vavo. Hapana nyika yekuAfrica isina kubatsirwa munyaya dzezemushonga. Saka tizivi kuti kana vachiti nyika yeZimbabwe ndo yoga iri kubatsirwa kushora nyika yavo here kana kuti kunhuhwirwa nemavhaccines ari kubayiwa vanhu vedu here kuti vararame. Mashoko iwayo haataurwi nevanhu vanoti vanozviti vatungamiri, haataurwi nevanhu vanozviti vakamirira kuzotonga nyika ino ine rimwe gore.
Ko panyaya yekuti Zimbabwe iri kupa dzimwe nyika mishonga yairi kubatsirwa nayo iyo vanhu vayo vazhinji vasati vabayiwa nhomba yose munoti
nyaya yemavhaccines ekuti Zimbabwe yazopa Namibia mamwe mavhaccines chamunofanira kuziva ndechekuti hazvikodzeri kuti tigofara tichiti tabaya nyika yedu kubva kuna Zambezi naLimpopo nyama pana to Plumtree tapedza masports handiwo mapedzero atinoita masports munyaya yeCOVID-19. Tine nyika dzatinodyidzana nadzo mabhodha dzimwe dziri kusanganawo nematambudziko ekubaya vanhu vazo nekuda kwekushayikwa kwemishonga. Naizvozvo hapana chakashata seZimbabwe as one of the leading countries in SADC and one of the fastest growing economy kuti ibatsire nyika dzakatipoteredza dzatinodyidzana nadzo zvakanaka.
Avo vange vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare nestudio 7. Zvichakadaro mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vaudza studio 7 kuti sebato reMDC Alliance chavanoda ndechekuti zvipo zvinenge zvapiwa kunyika zvisvitswe kuvanhu vose kwete kuti zvingove zveavo vari pamusoro neshamwari dzavo. Vafachayo vati sebato havatarisi kumabvazuva kwega asi kwese kwese sezvo vachida ushamwari nenyika dzose dzose.
Isu sebato takasiyana zvakanyanya neZANUPF vanotaura nyaya yekuti vanotarisa kuEast kana kutarisa kwavanonga vachifunga ndo kwavo ivavo.
Imi sebato munotarisa kupi?
Isu sebato tinotarisa kwese, tinotamba neshamwari dzakanaka, tinowira neshamwari dzese dzinenge dzichida Zimbabwe kusanganisira ivavo vanenge vari kuEast, vanenge vari kuWest, vari kuSouth, vari kuNorth. Chatinoda kutarisa kuti aiwa Zimbabwe zvinoita zvifambe ndezvipi.
Nezuro Zimbabwe yakapiwazve imwe mishonga pachena inoita zviuru mazana mashanu kubva kuChina. Imimi sebato munofungei nazvo?
Nyaya yemavhaccines takataura ndofunga kuburikidza nemunyori mukuru anoona nezveutano bato redu vadhokuta Madzorera kuti aiwa zvinhu zvofanira kufambiswa basa zvakanaka kunyanya nyaya dzeprocurement kuti kutengwa kwazvo nekutarisiswa kuti zviri kushanda sei nenyaya yekuti aiwa ngazvizivise vanhu vanenge vapuwa information kuti zvinhu zviri kufamba sei. Kana munhu achinge abayiwa chii chichaitika kana ukabayiwa ese majekiseni uchabata COVID here kana auchabati kana wabata zvichafambiswa sei mashoko ese yao hapana anoziva hazvisi kusvitswa kuvanhu isu ndo zvatinonga tichitaura kuti aiwa ngazvo zviri transparent nekuti inyaya yeupenyu hwevanhu inyaya yekuti vana Zimbabwe vazive kuti upenyu hwavo hunenge hwakamira sei zvichange zvakamira sei saka ndo nyaya yatinonga tichitaura asi hatinei nekuti hanzi tambai neshamwaredzi musatamba neshamwaredzi toda shamwari kwadzo hatide shamwari dzinonzvengana shamwari dzinohwandirana shamwari dzisina mwoyo wakanaka dzinge dzeida kuti idzo dzinakirwe vamwe vachitambura aiwa asi shamwari dzakanaka idzodzo tinokurudzira kuti Zimbabwe ngainge ine shamwari dzakanaka ndofunga makaona president Chamisa vachitaura nyaya yeglobal agenda kuti aiwa isusu tinotarisa kuti nyaya yemuAfrica nyaya yekunze kweAfrica tinenge tichidyidzana sei nedzimwe nyika dzakada sei idzodzo asi aiwa kana rurubatsiro rubatsiro ngeruwana waZimbabwe harusi rubatsiro rwepati kana rurubatsiro rwana waZimbabwe zvinofanira kunge zvichidzika zvichienda kune munhu wese awana rubatsiro rinenge rwakanaka zvakaongororwa kuti aiwa izvi zvinhu zviri pamutemo zvinhu chaizvo chaizvo zvakatarisikwawo nana mazvikokota ona nezveutano veWorld Health Organization.
Avo vanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo icharanga vatongi vematare neavo vavanoshanda navo kana vakatadza kuita basa ravo zvakanaka uye pachena. VaMnangagwa vakataura mashoko aya kuVictoria Falls nemusi wechishanu pavaitaura mumusangano wevakuru vevatongi weSouthern African Chiefs of Justice Forum. Mashoko avaMnangagwa aya anoteverazve mutongo wakapiwa nedare reConstitutional Court zvondorapera wekuti mukuru wevatongi Chief Justice Luke Malava vaenderere mberi nokushanda kunyangwe hazvo mutemo uchiti vachienda pamujandigere sezvo vapfuudza makore ekushanda anobvumidzwa pasi pebumbiro remutemo. Kueta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishandira mudunhu reTexas muAmerica vaKenneth Masie vanoti zvinhu zviri kuitika nekutaurwa zvinokonzera kuti vanhu vasave nechivimbo nematare edzimhosva sezvo matare edzimhosva nevatongi vacho vachiita zvinhu zvinoita sekuti hazvisi kunyatsoindirana nemitemo. Tabata vaMasie tikatanga nekuvabvunza pamusoro penyaya yavaMalava.
Zvinhu zvinokashamadza nezvinhu zvinova zvisina kunaka kuti zviitike muyatingati democratic country inenge ine mutemo uripo unenge uchitaura kuti kana munhu asvitsa makore akanangana nekuritaya abva aritaya. And zvinhu zvinopawo futi yatingati pachirungu lack of confidence musystem yedu yemutemo muZimbabwe. Saka muchidimbo ndoti hazvino zvinova zvinopisa doubt mumasystem zedu and zvinhu zvinofanwa zvisina kuitika.
Iko kushanda kwevaMalava vapfuudza makore ekuenda pamujandigere pane zvazvokurekanganisa here mumashandiro anoita matare edzimhosva?
Zvinhu zvinokanganisa chaizvo because ivo sachief justice vanova jaji anoona mamwe majaji ese muZimbabwe and zvinhu zvinova zvichakanganisa kushanda kwemamwe majaji kunyanyanyanya ivo vakapa mutongo wacho wokuti vaende pamuchandigere. Zvinhu zvichaita kuti paite kakutya kushanda navo futi vaMalava vacho kana kuti pane kakutya kwokuti kuda ivo vaMalava vachada kunangana futi nemajaji acho yavo akavaendesa pamuchikandigere zvinova izvo zvinoafecta yatingati independence yejudiciary. Majaji haafanwi kutya and haafanwi kukuva ari yatingati pasituation yatukuona ichiva yaitika nhasi yokuti vaMalava vari kudzoswa kubasa nyangwe avo vachifanwa kuva vaenda kuretirement.
Munoona sekuti hurumende ine chekuita nemutongo wapiwa uyu here uye kana muchiona sekuti ndizvo nemhaka yehurumende ichida kuti vaMalava varambe vachishanda?
Chokwadi ndiona senge hurumende ine chekuita nezvese zvaitika izvi nekuti chekutanga chacho hurumende yavaMnangagwa yakaita kuti vape futi mukana wa kukuna wa malaba kupadzoke wari chief justice nukunyanga au makura wanga apfura ende futi vamunangagwa ndivo zvekare vakachinja mutemo wanga uripo wokuti vawedzere vamalaba kuti vave nemamakore vari chief justice saka izvi zvine kakunyorwa kwese kwokuti hurumende ine chekuita nezvese zviri kuitika izvi ende ihurumende yazosvikawo kuti vazorwisana zvekare nemutongo wanga wakaitwa kuti zvido zvavamunangagwa zvive zvivo zvichaonekwa zvichiitwa sekuona kwataita mutongo waitwa
avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishandira mudunhu reTexas vaKenneth Masie vari parunare kuTexas kwekare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Rinoti pave nekumwe kusawirirana kwave kutanga pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemuzinda weAmerica muHarare pamusoro perunyerekupe rwekuti hurumende yavaJoe Biden iri kuronga kudzidzisa vanoona nezvesarudzo mubato reMDC Alliance kuti vakwanise kuchengetedza mavhoti musarudzo dza2023. Newsday makare vatsigiri vebato riri kutonga reZANU-PF mudunhu reMidlands vanonzi vatora nzvimbo dzekutengesera mumutapa kugweru vachibhadharisa vatengesi madhora ekuAmerica maviri pasvondo. Muchronicle mapurisa muBulawayo anoti akatora kubva mune rimwe bhazi raibva kunze kwenyika midziyo nezvimwe zvinhu zvinonzi zvakapinzwa munyika zvisiri pamutemo. Zvinhu izvi zvinosanganisira mibhedha, mafiriji, mainjini emotikari, zvekudya nezvimwe. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo mamuka seya paanda batikara ndatadza kumachengeta mashoko. Pana mai vakataura pa Studio 7 vachiti munongonyomba nyika muri kunze kwenyika uyai muone vana veZimbabwe vabudirira kunomubudirira vari kuita. Vari kubudirira nekuita mabasa api? Ari pabasa ndiani? Nokutengesa madomasi here? Maford Ranger munofamba nawo nokutengesa madomasi here mimi? 90% yemaZimbabwe nezvangu zvikwambe zvega nokuda kwenhamo. Vana vakatambudzika kusvika pakundobata moto zvikwambo zvega zvega. Ndozvo munoti tiye takabudirira kuno kuZimbabwe. Muri kuita mabasa ei? Ndoda wabasa racho roro kuita nderei? Since wagraduata kana une degree wakazowana basa rei rakakuita kuti utenge fortune ana Ford Ranger? Nderei? Munhu uri kutengesa mbeva pabhawa asinoona ifamba neFord Ranger. Vana veZimbabwe vakaita nhamo kusvika pakupata moto unopisa ende zvichakupanduka pamberi apa. Vanhu vane nhamo paZimbabwe apa. Indege yemapeyo yemashanga inovhaidzavhaidza hayo vanhu vanenge vachiona. Asi iwewe unonge uri moto madekwana. Hapana upfumu hunombori pevana veZimbabwe vakakamba up the rest. Nokuti muri kuita basa rei katarira pabhodha chacho panopinda mathousand nemathousand pabedi bridge naitiza nyika. Iwewe uri kwai ndiri kufuma uri kuitei chaiko chako chauri kuita? Pana usiri muZANU-PF chimwe chounoita chokuti ule mari chii? Nderei basa racho rero? Chokungotengesa madomasi nemadora pamusika.
Makadii vashamarari vepasi? Aiwa inini ngati ndiri kutaura chese. Taura ndiri pano paSouth Africa. Pane vanhu vanongokarika vangotaura rasimba rikuburuka mumuti. Unonzwa munhu achiti kuStudio 7 unotaura manyopo. Manyopo wapiko? Vasativo kana vachibvuma kubrainwasha neZANU-PF kuona sendika. Munhu wese arobvuma kubrainwasha neZANU-PF. Toenda kune avo mai varikutaurai vachiti ivo hee vanhu vari kudhiaspora tinongorotomuka kuti hatina kana zvitupa. Ndinotaura kuti tisina kana zvitupa. Taizosendero 1.2 billion yavanopembedza shoti vanhu vachita vachitivo vanhu vari diaspora havana kanawo zvavari kuita. Vasada kuti jaira maivava tizoenda zvepanyana monzura. Hatinei nechigame chavo icho.
Ina handina hangu mazwa akawanda. Handina hangu mazwa akawanda. Zita ndimatsina ndiri kuFA. Tinongoda hangu kutaura pamusoro padhaki. padagaras. Ndikamisirwa vamunangagwa apa. Ndimisirwa dhaga apa. Kuti unoda upi. Tinogona kutenda kuna amunangagwa. Nekuti dhagi akadzidza, bati kudzidza kwake hakushandi. Enda hakusi kushanda. Enda hakuchazobva kwakashanda. Nekuti zvaari kuita zvese zvinoitwa nevanhu vasina kudzidza. But iye akadzidza. So zvaari kuita tinongoti ngaaite hake asi hazvina rwendo. Tinosangana pa 2023 tichingoti aiwa ngaapinde hake mukomana madzina esesaiti.
Makadiko vashamarira vestudio 7 ramutenda ngenhau dzose dzamunotipa. Nini ndinodawo nditsanangure pamusana pezvanopiwa. Nini inondibhowa onzere zvainondibhowera ndizvokuti pane nguva dzavanenge veitsanangura kuti ngatiende tindovhota. Kuvhota ndonasa kuziva kuti ikotiremo. But chinozonesa mai ndichoti tinovhota, tovhotera patinoda. Tavhotera patinoda torohwa futi. Saka tinozomboitirwei kuti endai mundovhota ivo vichiziva kuti kuvhota hakuna zvakunoshanda. Saka vachatipatisa. Ivo kana venyasokona vati ivo havasi kuda kugara vagare pachigaro, ngavarambe vangoripo vachati kundovhota. Kana tatonzi kundovhota, ngatizive kuti tivhote ivo chiziva kuti munhu unovhota nekodzero dzekuti avhotere pano. Izvo zvese zvavanoronga zvese tinozviona. Izvi zvinotibhuwa nendi zvinotondirwadza. Zvese nezeki yese yavanoronga iyi ndiyavo. Ndekwa kuti zeki inenge ichiverenga mapepa nokuita zvese izvi. Dziri dzedzimwe nyika ndofungawo zvimwe zvedu zvaizosunungura asi taneta tazwa izvo.
Makadii makadiko vashamarari vestudio 7 apo. Zita ndinoitwa Mashangi ndiri pano paSouth Africa apa. Ndiri kugwadziwa nezviri kuitika munyika yeZimbabwe uma. Zvinototemesa musoro izvi. Dei vachamisa vagona zvavo vachinja zita repati yavo nekuti vananganzora vakuda kutotora advantage apapo. Dei vachinja zita repati yavo nekuti vamunangagwa vakutonyorera vamonzora tsamba sei. Vamonzora vasina kana umbo kana kumbokambe navo pakuvhotegwa pamaelection a2018 apo. Aiwa dei vachamisa vachinja pati yavo nekuti vatodzikirirwa apo.
Makadii vestudio 7, Zita ndinoitwa Mushaya. Zita ndiri muSouth Africa, Johannesburg. Kumusha ndichibva kuChipinge South paSave. Ndinoti vabereki 2023 ngatizive pekuvhotera panoita pashanduko. Zvezano taneta nevimbiso dzisingazadzikiswe. Vana here vokura mukutambura here? Iko zvine zvitiri paupoteri kuzama kubata rakajeka. Rakajeka racho haribatiki nekuda mari dzinoperera mukutumidzira zvinhu nekutumira iyo mari yacho kumusha kuti vana vange vechirarama. Inosvika yabatwa mafizi ikoko. Tichitizve kana vhoti yedu tavhota, imi vezano muzive kuti vhoti yevanhu yakakosha. Mambosiye nyaya dzekuriga mavhotsi. Uye vana takabhadhara maschool fees havana kudzidza nekuda kwedenda recovid-19. Iko zvine vachangoambidza futi kuvhura makutoda dzimwe mari dzemaschool fees. Kana ndimiwo chamunotemba chakakura. Tichiindazve pakuti hatirambi kuti ZANU PF ndiyo yakatisunungura 1980 but maratidza kuzvitadza. Chimbopaiwo vamwe. Tatenda.
Takambori sapota Jongwero. Jongwe rachembera rakwegura. Rakwegura. Ngaripinde mpoto. Ngaripinde mpoto. Nero pinda pinda. Nero pinda panyanga.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi rinoongorora nekupa mvumo yekushandiswa kwemishonga nezvekudya reFood and Drug Administration rapa mvumo yekuti kambani yePfizer ibaye nhomba yechitatu pavanhu vakambobayiwa senzira yekusimbaradza kushanda kwemushonga wePfizer BioNTech mukudzivirira chirwere cheCOVID-19. Tabatanya nzvi mune zveutano Dr. Frank Guni kuti vatiudze pamusoro pemushonga uyu uye kuti ndevapi vanofanirwa kupiwa.
Mushonga wati wapiwa mvumo yokubaiwa senhomba yechitatu kana kuti third shot booster mushonga wePfizer. Kabvumidzwa nehurumende yeAmerica kuti upiwe vanokodzera kubaiwa nhomba yechitatu iyoyi.
Izvi zvichaitwa kuvanhu vapi uye nemhaka yei?
Vanhu vanokodzera kunge vachipiwa nhomba yechitatu iyi kana kuti third shot booster vanhu vakwegura vane utano hwavane utera nekuti vakwegura vane makore makumi matanhatu nemashanu anoraudzira kana kuti 65 years and above uye vanhu vanochengetwa mudzimba dzinogara vanhu vanoda rubatsiro atingati nursing homes. Koitawo zvakare vanhu nje vanga vavechidiki asi vaine miri ine utera kana kuti vane maunderlying conditions kana kuti muchirungu atingati vane macompromised immunities vanga vavanhu vanotora mishonga inoita kuti simba remiri yavo rigare rakaderera. Kanawo vamwe vane zvirwere zvinoita kuti simba remuviri ridzikire zvirwere zvakawanda wanda vanogona kunge vanhu semuenzaniso vanogona kunge vari vanhu vanotora mishonga yokubatsira kuti mwoyo yavo ishande zvakanaka kana kuti dzimwe nhengo dzemukati dzishande zvakanaka kana kuti vanhu vanotora mishonga kana kuti vasekunyatsoshandirwa nemishonga zvakanaka ingava mishonga yeHIV AIDS vane muviri ine hutera ndo vamwe vavanhu vari muzvikamu zvaakubvumirwa kuti vapiwe nhomba yechitatu.
Pane kuwirirana here pakati pevana mazvikokota panyaya yokubaya vanhu nhomba yechitatu?
Tingati hapana kunyatsowirirana kwakati gejgegejge panana mazvikokota takatarisana nenyaya yenhomba yechitatu iyi nokuti regedzai ndisati ndapindura regedzai nditange ndataura kuti vese ava ndataura vakwegura vari mumanursing homes vanhu vane miri neutera vane macompromised immune system vese vakanzi vakakodzera kuti vachipiwa nhomba yechitatu vese vanhu ava vanhu ava vanofanira kuzopiwa nhomba iyi kana kuchinge kwapera mwedzi mitanhatu kubvira pavakabayiwa nhomba dzakakwana kana vanobayiwa nhomba mbiri vaya kana vakabayiwa nhomba dzavo mbiri kana ari munhu anobayiwa jekiseni rimwe chete ringava reJohnson and Johnson inobayiwa imwe chete kunofanira kupera mwedzi mitanhatu usati wanopiwa nhomba yechitatu. Tinoona sekuti kana munhu akakurumidza kupiwa nhomba yechitatu pasati papera mwedzi mitanhatu hapana rubatsiro rwakati nyatsotsvikiti rwatinoona ruchibuda panhomba yechitatu iyi nokuti nhomba yechitatu yakatarisirwa kuti izenge ichibatsira kuvandudza masoja emuviri kana kuti kubhusta immune cells anodzivirira nekurwisa COVID-19.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Munhu mumwe chete anonzi akafa neCOVID-19 nezuro munyika yose. Zimbabwe nezuro yakatambira rubatsiro rwezviuru mazana mashanu emishonga wenhomba weCOVID-19 kubva kuChina. Hurumende inoti icharanga vatongi vematare kana vakatadza kuita basa ravo zvakanaka uye pachena. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.